mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 13 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vakuru vemakereke vanoti havagoni kudzorera kudzimba dzavo vanhu vavuya kukereke. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine makumi mana nevanomwe 4047 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 nezuro. Vanhu mazana masere 800 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yokutanga yokudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane gumi nevaviri 1,966,612. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni ine zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine mazana maviri nemumwe 1,132,201. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine gumi nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi mashanu nevana 118,754. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mapfumbamwe nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevashanu 94,925. Sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA, rinoti riri kushushikana zvikuru nekuvharwa kwemasaisai muZambia nezuro. Pazuva iro vanhu venyika iyi vaive musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika, vamiriri veparamende pamwe nemakanzura. Mutungamiri wechikwata chemisa chiri kuongorora sarudzo idzi uye vari sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vanoti kusashanda zvakanaka kwemasaisai kunokanganisa mashanduro evatapi venhau sezvo vachishandisa masaisai zvakanyanya mukuita basa ravo. Vamaunganidze vanoti vanhu vanofungira hurumende yeZambia kuti ine chekuita nekusafamba zvakanaka kwemasaisai uku. Vanoti basa ravo rakanangana nekuona kuti vatapi venhau vari kushanda zvakasununguka here uye zvavachaunganidza vachazozvisvitsa kune vane chekuita nesarudzo muZambia pamwe nemamwe masangano vanodawo kunzwa zviri kuitika musarudzo idzi. Zvizvarwa zveZambia zvakavhota nezuro musarudzo dzinonzi vanhu vakabuda zvine mutsindo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamaunganidze avo vari muZambia.
Saka zvii zvamaona mukufambiswa kwaitwa sarudzo nhasi?
Ngangoti sarudzo zvichiri kuendelea mberi. Chataona chakanyanya ndechekuti kuti vanhu vakwanisa kubata nguva yekuvhota uye vakuta neuwandu hwavo vachinga kumapolling stations akasiyana siyana kunzvimbo dzatasvika muno munosaka nekunge kwatanga tichinzwa torere nhau kwavari vakapoteredza munyika yezambia asi pane zvimwewo zvatanga tichiona apo naapo zvinogona kuwanika musarudzo yatanga tichinzwa zvakafanana nevanhu vanenge vachiakizana panyaya dzekuda kubira nyaya hombe yataona inoita sekushungurudza vatori venhau panguva ino inyaya yeindaneti yekuti yekufambiswa kwemashoko indaneti inoita sekuti yadzimwa kana kuti yakadzikira pamashandiro ainoita on an ordinary day vanhu havasikwanisa kusenda maaudio avo kana mavhidhiyo pawhatsapp zvinova zvinhu zvinoshungurudza vanhu vanoita zvinezvekufambiswa kwemashoko nekuti ndozvavanenge vachida kushandisa kutumira kuvanhu vanoda kuziva zviri kuitika
mashoko ari kunzwikwa achibuda muzambia enyaya yekunge masaisai avhiringidzwa kuti asashanda zvakanaka inokanganisa sei vatori venhavo mashandiro avo zvinoi zvamuri kuongorora imimi kana chiri chokwadi
ichocho ichokwadi mukoma ini ndo nyaya yatinoona sekuti ndo yakanyanya kushata pazvinhu zvose zvatanga tichimbonzwa zvakanaka zviri kutiwawo nehurumende iripo munguva yekuma yemakambeni takanyanya kushata inyaya yekudzima kweindaneti yateredzwa mashandiro ayo saka izvozvo tinoti vatori venhau vanoshandira masangano akasiyana kana ari munyika neari kunze kwenyika yezambia vanovhiringika mukutumira information yavo izvozvo hazvina kunaka nekuti vanhu panguva yesarudzo vanenge vachidawo kuziva zviri kuitika vachidawo kuti vameke madecisions avo vachidawo kufambirana nevamwe nekufambirana nenguva uyezve zvinhu zvinenge zvichinja nguva nenguva zvichikasira saka indaneti inobatsira kuti vanhu vazive zviri kuitika saka kana ichinge yadzimwa kana kuti yarejiswa kushanda kwayo izvozvo hationi zvakanaka
avo vange vari mutungamiri wechikwata chemisa zimbabwe chiri kuongorora sarudzo kuzambia uye vari sachigaro vemisa zimbabwe vagolden maunganidze vari parunhare mulusaka zambia najonga kandemiri westudio 7 tichitevera mashoko akabudiswa nehurumende ekubvumidza kupinda mumakerekwe kwevatendi vakabayiwa nhomba yecovid-19 yakakwana vakuru vemakereke vesangano rezimbabwe heads of christian denominations vanoti hazvisi nyore kuita rusarura rwekubvumidza vamwe vatendi asi vamwe vachirambidzwa kupinda mukereke sangano iri rinoti vanhu vabayiwa nhomba yecovid-19 vachiri vashoma zvokuti hurumende inofanirwa kubuda nemhinduro pamusoro pevechidiki vasati vave kubayiwa nhomba iyi munyori mukuru wezimbabwe heads of christian denominations varizve munyori wezimbabwe council of churches reverend kenneth mutata vaudza studio 7 kuti pachine vanhu vazhinji vasati vabayiwa nhomba nekuti nhomba haisati yave kuwanikwa kunzvimbo dzavanogara mugwaro ravabudisa sangano rezimbabwe heads of christian denominations rinokurudzira hurumende kuramba ichinyengetedza vanhu kuti vabayiwe nhomba kwete kuvamanikidza tabata reverend dr mutata tikatanga nekuvabvunza kuti makereke abvumirana zvipi
wonguva hwande makereke ataurirana nenyaya yekuti announcement yakaitwa nehurumende yekuvhugwa kwemakereke inoreva chii vakatenderana kuti chekutanga haisi nyaya nyore kuti makereke angavhuriwa vamwe vanhu vakanzi havapindi nenyaya yekuti hazvisi izvo zviri mutsika yemakereke kuti adzinge vanhu vanenge vauya kukereke hongu makereke anonzwisisa kuti hatigoni kusangana nenzira yatajaira nokuda kwechigwere asi inyaya inovaremera chechipiri inyaya yekuti vanhu vashomanana vati vabayiwa jekiseni renhomba saka zvinenge zvichireva kuti kukereke kunenge kuchingouya vanhu vashoma-shoma
saka ndezvipi zvabvumirana nemakereke
pane zvinhu zvishanu zvarekomendewa nemakereke chekutanga ndechekuti makereke ari kukurudzira hurumende ministry ye health kuti ibudise nhoroondo yakajeka kana kuti atingati protocol yekuti kuvhuriwa kwamakereke kuchange kwakamira sei zvikuru yakatasana nenyaya yekuti kozera risati rakubayiwa nhomba rakaita vana vari pasi pe 18 rinokonsidiwa kuti ringapinda mukereke here kozoti vamwe vanhu vanoda kupinda mukereke asi vasati vabayiwa nhomba nenyaya yekuti nhomba yachona isati yasvika kwavari vangaita sei
vemakereke vangada kuti zvifambiswe sei
zvazvingabatsira kana kereke yanga iri mukati me National COVID-19 Task Force kuti igobatsira hurumende painenge ichiita madecisions anobata makereke
saka munoti kuvatendi venyu
ZHOCD kukurudzira nhengo dzayo kuti vanofanira kutora seriously protocol ye World Health Organization inechokuita nokuisa mamask kuita social distance uyezve nenyaya yokugeza maoko nezvimwe zvakadaro makereke anofanira kuzvitora seriously zvikuru kana vafunga kuti vavhure makereke izvataugwa nehurumende kereke iri kukurudzira hurumende kuti irambe ichitevera gwara rokunyengetedza vanhu nokuvapa information pachinhambo chokutsvaka nzira dzokumanikidza kuti vanhu vatende jekiseni renhomba tiri kufunga kuti ndiyo nzira yakanaka uye zvemakereke anozvikomita kuti acharamba vachikurudzira vanhu kuti vabayiwe jekiseni iri chekupedzisira nechokuti ZHOCD inokurudzira vanhu kuti varambe vachinamatira nyika uye zvine nyika dzose pasi rose zvatakatarisana nedenda irori uye zvekuti tive neuchenjeri patinoramba tichidila nemaeffects ecovid-19 isu senyika uyezve semaindividuals
avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Heads of Christian Denominations varizve munyori weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kukanda mapadza pasi kwakaitwa nevanochaira mabhazi ezubko kuBulawayo uye kushomeka kwemabhazi mumigwagwa munongedzo wekuti danho rehurumende rekuti vemakombi vose vashande pasi pekambani yezubko rakundikana vatyairi ava vakaramwa mabasa nechitatu vachiti vari kunonoka kutambiriswa mari uye havasi kupiwa zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kubva kudenda recovid-19 hatina kukwanisa kubata mukuru wezupko vaEveresto Mutangwa sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vamoyo
kuti zupko ndiyo yega ichatakura vanhu urongwa hwehurumende uyu hwokuvhara dzimwe kana kuti macompetitors kana kuvhara transport dzimwe dzisiri zezupco hazvina kumbobvira zvavatsira kubva programu yacho yakatanga kuti vanotakutakura vanhu vanofanira kuregister pasi pezupco takaona kunetsekana kwevanhu vari kubva kumabasa kana kuenda kumabasa transport yakatanga kunetsa saka Zupko haina kumbobvira yakwanisa kutakura vanhu. Tinoziziva kuti Zupko yakazodzoka nguva yapfuura iyi. Makore nemakore afuura taikwanisa kutakurwa nemaprivate transporters, macommuter omnibuses nemabuses nevamwe vakasiyana-siyana. Zupko yainge iri kambani yakatadza yakabvara yakazodzoka zvayo kumashure kwenguva yakambotsakatika pamugwagwa.
Ko chii chiri kupa kuti zupko irambe ichitatarika semaonero enyu vamoyo
nenyaya yokushaya management yakati kwanei tinoziva employment policy iripo kuzupko kune vanhu vanenge managers vanoemploywa nekuti vari kusapota pati ipi ndizo zvakaura ya Zupco vanhu vachiita kurwa nezupco vachiendeswa kuma kana kuenda kuma political parties iyo ma political party acho asingabhadhari Zupco mari yacho zvakaura ya Zupco saka pane zvakawanda zvakaitika kuti Zupco iyombo varo kwenguva yakati payakadzoka zvekare hapana zvataona ichivasira
asika iko zvino yakuita mushandira pamwe nevamwe vema kombi vanga vakazvimirira vamoya mukati here pane zviri kuchinja
iyo zvino vari kubari pasi pe program iyoyo vano chema chema takazvitaura kuti tisi kuona zviri sustainable nezvavanocharja saka hazvimbotishamisi kuti vakutotadza vamwe vacho kumaintaina motokari dzavo vamwe vanotadza iyo Zupco yacho inotadza kumaintaina motokari dzayo nekuti iyo mari yacho iri kupiwa nehurumende inenge isiri mari inokwana chaizvo
munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Herald rinoti amai Jane Ngwenya vachachengetwa paHeroes Acre muHarare nasi. Newsday rinoti mapurisa mudunhu reManicaland anoti asunga chitsama chevanhu vekereke yeJohane Marange Apostolic maererano nekufa kwamimuri machaya akange ane makore 14 akafa achipona. Munewsday makare mune nyaya inoti pave nokusawirirana kukuru mubato reMDCT inotungamirirwa nava Douglas Mondora pamusoro pemari dzinonzi hadzina kushandiswa zvakanaka vamwe vachiti mubato wehomwe vatapiwa mashakada neumwe wavo vatod mapingire vakatora zvisiri pamutemo mari inoita mamirioni mana emadhora. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iko zvinezvi vanotengerana dzimotokari, but nyika chaiyo chaiyo iri kutambura. Nyika iri kutambura, maambulensi hakuna mashoma, vanhu neizvezvizvi havasi kukwanisa kupuwa chikafu kana kupuwa rubatsiro, asi chavanokwanisa kupanana motokari vachirumbidza vamunangagwa kuti vamunangagwa ndimu purezidendi ndimakahwini. Ini handioni sekuti vanhu vese vemapato vakapinda muPoland njere dzavo dzinotonyatsoshanda zvakanaka. Vanhu chete vakangopinda pazvigaro nekuda kudya chete ndozvavakukwezwa navamunangagwa kuti uyaitike Poland, uyaitike Poland. Hapana zvavanombotaurirwa zvinoshanda zvine musoro. Apa nyika iri kutambura, hamuna kana hapana kana chati chaitwa navamunangagwa chetinoona izvi. Hapana, ndatenda zvavo.
Ora muZimbabwe hamupedze, unototi motoita majere Zimbabwe yacho, itoda kuti titoita majere ese muZimbabwe. Muri sei vana Jonga koko? Ndiri kuno isu kuno kuCape Town kuno ndonzi baba achiri yenyu ehe. Aiwa uri wakawadisa zaniyo, aiwa yaparadza ya hapana chakanaka ba ya tinotenda.
Moro moro pa Studio 7 vana mukomata nonoka hwande vana sister Mavelas. Ini zita ndinoitwa Shepherd Marumana Sithole paZimbabwe pachipinge apo. Ndinoda kutaurawo pasi rese kuti izvezvizvi winda yapfuura. Ndiri kukumbirawo kuti the world wide let's fighting against COVID-19 kuita kuti panozosvikazve winda yegore rinouya tinge tagona kurwisa chirwere ichi. Tibatane tese pamwe chete isusu vanhu vakazvimirira vemapato akasiyana siyana vezveutano nevamwewo vanhu pasi rese. Ndiri kukurudzira kuti ngatirwisane nechirwere cheCovid-19 panguva ino yesama. Nekuti isama yasvika. Patinozobata zvewinda mukaona tikasvika futi pakuzonobata winda tine chirwere cheCovid-19. Chirwere ichi tese pasi pezuva tinopere kufa.
Magadiko vashamara ve Studio 7. Ndokukwazisai nemufaro mukuru. Ini ndiri kubhikita kumasvingo muchiri pane rumedzo. Pane rumedzo kune chiitiko chiri kundinetsa. Chiitiko ichi pane kliniki yaida kuvakwa. Yane makore kliniki ichida kuvakwa iyi. Pakambopinda makansela ezanupf, makansela emdc, makansela echinyi, pakambopinda mamp kunyanya ezanupf ndo yaingotonga kunzvimbo iyeyiyi. Asi pari nhasi pana kansela, tina kansela wedu dzinodya kumdc ari kurwisa kuti kliniki ivakwe. Chiri kunyanya kutirwadza ndechekuti pari zvino takatoforoma zvitini zvitina izvi tichiforoma zviri zvesiment. Usiku pane vanhu vakauya vachizvitsika-tsika vachizvipwanya zvitina zviya kusvika tichimuka kuti tindodera mvura zvitina takasvika zvitina pasisina zvanguva madzidhaka pasingachanzwisi kuti chii chiri kuitika. Asi chiitiko ichi chiri kundirwadza zvikuru pakuti kliniki hainei kuti uri munhu wezana, kliniki hainei kuti uri munhu wemdc, hainei kuti uri ani, unoenda pamunhu wega wega anenge apo achirapiwa. Saka raachikumbira kuti iyo hurumende yachona idzamise pfungwa ione kuti izvi zviri kuitiwa. Angava munhu wemdc ari kupwanya zvitina, angava kana ari munhu wezanupf, hazvisi right zvino. Inonzi inonzi vandalism chaiyo chaiyo iri kuitika ipapapo.
Makadii paStudio 7 apo ana mukoma Jonga navamwe vese navateereri vese. Ndapinda zvake zuva isandawana chinge juru. Ndine zvikumbiro zvangu zvandoda kukanda zvangu kuti vakatarisana nekubaya chigwere cheCovid nhomba ichi, ndachikukumbira vangoonekwa vose vanhu munyika kana kuwedzerwavo zvavangaitibavo kana kupiwawo kana kumastendi zvavo zvakangonaka, nokuti basa ravatasana naro ihombe. Chero munhu ndeupenyu hatina mbodza vakashanda sezvizvi, ndokunei kutakura Ninivha kwavaita uku.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvakabuda mukuverengwa kwevanhu muAmerica muna 2020 zvinoratidza kuti America yave nevanhu vakanyanya kusiyana-siyana kupfuura makore ose. Bazi rinoona nezvekuverengwa kwevanhu muAmerica reUS Census Bureau rinoti America yave nevanhu vazhinji vemarudzi akasiyana-siyana, richiti vanhu vasiri chichena munyika yose vave zvikamu 43 kubva muzana 43%. Census Bureau inoti vechichena muAmerica vape vashoma pane zvavakange vari makore gumi apfuura, sezvo vave zvikamu 51 kubva muzana 57%. Nyanzvi muzvidzidzo zveprofessional studies vaIsaac Hokonya vanoti uwandu hwevanhu vechichena huri kudzika apo uwandu hwevanhu vechilatino huchikwira.
Chekutanga, uwandu hwevanhu wakawedzera nechikamu chinomwe kana kuti 7.4% kubva muzana. Chechipiri, rudzi rwechichena kana kuti white people ndirwo rune vanhu vakawandisa muAmerica, runosvika pa 204.3 million asi rwakadzikira nechikamu chisere nechidimbu kana kuti 8.6% pa makore makumi maviri kore gumira pfura.
Ko uwandu wemarudzi akasiyana siyana muAmerica wakamira sei?
Uwandu wemarudzi maviri kana anodarika atinoti mamaut ratio rwaka wedzera nezvikamu mazana maviri nemakumi manomwe netanhatu kana kuti 276%. Iko zvino rwava nevanhu 33.8 millions.
Tinoona kuti America iri kunetseka nevanhu vanobva kuchamhembe kwenyika. Uwandu hwevechirudzi chemaSpanish hwakamira sei mune zvabuda mugwaro iri?
Rudzi rwechiSpanish kana kuti Latino rwakawedzera nezvikamu makumi maviri nezvitatu kana kuti 23%. Izvi ndizvo zvikuru zvabuda mukuverengwa kwakaitwa vanhu muAmerica gore ra 2020.
Saka America yave nevanhu vangani pari zvino?
Mumakore gumi apfuura uwandu hwevanhu muAmerica hwakawedzera nechikamu chinomwe nechidimbo kana kuti 7.4% kubva muzana. Pari zvino uwandu hwevanhu hunosvika 331 millions, kana zvichienzaniswa ne 308 millions makore gumi apfuura.
Vahokonya, ngatitarisei huwandu hwemarudzi akasiyana siyana. Rumwe nerumwe rudzi rwakawanda sei muAmerica?
Kana tichitarisa marudzi akasiyana muAmerica, rudzi rwevachena kana kuti rwechichena ndirwo rune vanhu vakawandisa zvichienzaniswa nemamwe marudzi. Chikamu chevanhu chevachena chinosvika icho makumi mashanu nenomwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 57.8%. Iko zvino vanhu vachena vanosvika ivo 204 million. VechiSpanish kana kuti maLatino vane chikamu chinosvika gumi nesere kubva muzana kana kuti 18%. Vemamwe marudzi vakaita sevatema nevanobva kuAsia nevamo marudzi madiki vanosvika ivo makumi mairi netatu kubva muzana kana kuti 23%.
Avo vange vari nyanzvi muzvidzidzo zveprofessional studies vaIsaac Hokonya vari parunhare kuBrockport kuMassachusetts neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mashanu nevaviri vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Vakuru vemakereke vanoti havagoni kudzorera kudzimba dzavo vanhu vanenge vauya kukereke. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti muswera zvakanaka.